Vachitaura mushure megusiya basa vachienda pamunjika ndigere, Ambassador Thomas vati upfumi wenyika ya Zimbabwe wakanyanya kuvhiringidzwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vati kuti upfumi uyu ugadziriswe zvinotoda kuti nyika isunge dzisimbe. Ambassador Thomas vativo kuti Zimbabwe ibudirire inofanira kubhadhara zvikwereti zvayo zvose kunze kuti itangewo kukweretiswa mari nemabhanga akaita sere International Monetary Fund kana kuti World Bank. Asi vati kuita izvi kunoda kuzvipira zvakanyanya nekuti nyaya dzekubhadhara zvikwereti handi nyore.
It's going to be a long road and I think we need to make that clear. You don't get out of the debts overnight. But it's simple. You pay off your debt to not only the international financial institutions but private banks or you reschedule them. Then you still have other debt that you have to pay off, and that's what makes it so hard.
Yeah.
So the only way to do that is with the help of the international financial institutions, but more importantly, the private sector. And that's why it was so important to us that he go to Davos, that he...
Hazvisi nyore kugadzirisa nyaya dzezvikwereti zvinoda kushanda nemasangano ekunze uye vemabhizimisi vekunze vane mari. Vemabhizimisi ava vakakosha zvikuru mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Vativo kuti Zimbabwe ive nyika yakabudirira inofanira kurwisa zvakasimba nyaya dzeuori uhwo vati huri kukanganisa zvikuru nyaya dzebudiriro. Vapawo semuenzaniso wenyika dzakaita seRwanda nedzimwe nyika dzekumawirira dzavati dzakakwanisa kugadzirisa upfumi hwadzo nekurwisa uori.
You've seen the Asian tigers, you've seen Rwanda, all of them adopted the same thing. They made it easy for foreign and domestic investors to come in. They got rid of corruption. They made opportunities through infrastructure, which lowers costs. These are things that we believe Zimbabwe will have to do.
Ukaona nyika dzekumavirira dziye dzinonzi maAsian Tigers nenyika dzakaita seRwanda dzakashanda zvakasimba kurwisa nyaya dzeuori kusvika dzave nebudiriro. Izvi ndizvo zvinoda kuti zviitwe neZimbabwe.
Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dzine uori hunotyisa pasi rose. Sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa dzine uori hwakakomba. Kugadzirisa nyaya dzeuori idzi, Zimbabwe nezuro yakati yainge yaumba matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti matare aya achabatsira mukurwisa uori.
Ndinoda kutenda ndichiti matarae ane hukosha hwiri. Chekutanga, vanhu kungonzwa kuti kwaane matare edzimhosva akangomirira nyaya dzeuori. Zvinoita kuti vaya vanga vane chidakwa-dakwa chekunoita uori vadzore mwoyo, varegere kuita. Zvinova zvinotibatsira senyika. Chechipiri chazvakakochera ndechekuti hatisi kungoda kudzora vaya vane shungu dzekuda kuita uori, asi tinoda kuratidza nyika kuti angoita uori akuenda zvemazviro kwazvo.
Musakanganwe kuteerera imwe hurukuru yedu naAmbassador Thomas nemusi weMugovera nesvondo, apo tichatarisa maonero avo nezvekusiya basa kwavaMugabe uye matongero ari kuitwa navaEmerson Mnangagwa pamwe nezvavanofunga neutungamiri hwavaNelson Chamisa muMDCT uye rwendo rwaThomas Mapfumo kuZimbabwe mushure memakore akawanda ari muupoteri muAmerica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.